hakuna magwaro anouya kuhurumende yeZimbabwe achibva kuICC, nekuti chekutanga ICC iboka renyika dzakasai kuti dzinoda kunge dzichiita kuti nyaya dzavo dziende ku international court yachona iyoyo. Kana usiri memba, nyaya yako haigoni kuinda ikoko. Saka vakaendisa nyaya ikoko mapenzi vasingazive kuti mutemo unoshandisiwa sei. Vanhu vanogona kuendisa nyaya kuICC ndevanonzi mastate parties vakasaina kuti nyaya dzavo dziende ikoko. Imwe route kana kuti state kuti iendeswe ikoko ndokunge Security Council yasenzesa machapter 7 powers ayo ekurefer ekesi kuICC. Saka hazvibviri kuti ICC inyorere kuZimbabwe government kuti tine report yekuti makaita chekuti nechekuti nekuti we are not a state party. Chechipiri, Security Council has never would haina kumboreceive that report. So vaendesa ikoko mapenzi vasingazive kuti mutemo unosenza sei. Saka it's not an event and ICC will never respond to them nekuti havana jurisdiction to act on that matter.
Vazihambi, tabva kutambira gwaro kuICC riri kuti izvo iro riri kuongorora nyaya yakasvitswa mumaoko mayo nechikwata chetimu pachedu ichi. Imimi sehurumende munopindura sei mashoko ekunzi izvo hurumende yakaponda vanhu muna nyamavhuvhu gorapera?
I would be surprised if you are saying matambira gwaro riri kuti riri kuongorora what happened muna August. ICC has no jurisdiction to deal with issues that are outside my state parties unless it has been referred by the Security Council.
Ko imi vazihambe munoti kudii pamashoko ekupomerwa kwehurumende kuti izvo yakakonzeresa kupondwa kwevanhu muna nyamavhuvhu gore rapera?
President vedu vakaita commission. Vaita commission ine mafindings. Mafindings aitwa vakabva vaita an interministerial task force iri kutarisa implementation yemafindings. Ndozvandoziva.